Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia. Makore mana ekutungamira nyika yeSomalia kwava Mohamed Abdullah Mohamed vanozivikanwa nekuti Farmajo akasvika kwamvura yacheka makumbo nemusi wa8 kukadzi asi vachiri pachigaro sezvo paine kunetsana pakati pavo nevatungamiri vematunhu kana kuti Federal Member States kuti sarudzo dzinoitwa riini. Musi wa12 kubvumbi dare reparamende remuSomalia rakatambira bhiri rekuti nhengo dzedare iri dzirambe dziri vamiriri kwemamwe makore maviri pasina kuitwa sarudzo. Mutungamiri wenyika vaFarmajo vakabva vatambira bhiri iri zuva rakatevera kunyange hazvo nhaurirano dzainge dzisati dzapera kuitwa uye pachiine gakava. Dzimwe nyika kusanganisira America dziri kushora zvikuru danho rekuwedzera makore ekutonga pasina kuitwa sarudzo dzichiti zvinokonzera kusagadzikana munyika iyi nedzakapoteredza uye zvichipawo chikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab mukana wekurwisa zvakasimba hurumende chichibatsirwa nekusagadzikana munyika iyi. America nedzimwe nyika dziri kuyambira kuti kusagadzirisa gakava iri kuchapa kuti hurumende itadzewo kuwana nguva yekugadzirisa mamwe matambudziko akatarisana nevanhu. Mumashoko kuvatori venhau, gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vanoti havatenderane nevanoda kuramba vachitonga pasina kuitwa sarudzo. VaBlinken vanotiwo maitiro aya anokonzera kusawirirana uye kuvhiringidza nyaya yekuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika uye achipawo kuti hurumende isiyane nekurwisana neAl-Shabaab ichinetsana nevanopikisa. Vaenderera mberi vachitiwo zviri kuitwa nehurumende izvi zvinononotsawo kuitwa kwesarudzo dzakatarisirwa nevanhu vakawanda vemuSomalia. VaBlinken vati America inokwanisa kutemera vamwe vakuru vakuru vehurumende iyi zvirango uye nyika iyi inorarama nekubatsirwa nezvinobva kune dzimwe nyika kuti iwane zvekudya uye zvombo zvekurwisa vanopfurikidza mwero veAl-Shabaab. VaBlinken vakurudzira mapato ose ari muSomalia kuti atangezve hurukuro pasina kuita humbimbi ndoga zvinozounza kusagadzikana. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.